Mumashoko avo kuvatorere nhau, vamwe vati chibvumirano ichi chePomona Waste to Energy Joint Venture Agreement pakati pekanzuru yeHarare neJohgenix BV hachisi kuzodzokera kumashure kunze kwekunge chamiswa nematare edzimhosva. Vatiwo zvinoshamisa kuti kanzuru yeHarare yakagara pasi nezuro kuzeya chibvumirano ichi, kunyange hazvo nyaya iyi yave mumatare edzimhosva. Vamwe vatiwo chibvumirano ichi chakaitwa pachitevedzwa mitemo yese, kusanganisira yeZimbabwe Investment Development Agency chikatambirwawo nedare makurukota. Vamwe vati zviri kuitwa nekanzuro yeHarare zvinokanganisa zvido zvevemakambani ekunze anoda kusima mari dzavo muZimbabwe. Asi vagari vemuHarare vari kunyunyuta kuti chibvumirano ichi chakaitwa zvisina kujeka. Ndosaka vakachema-chema kukanzuro yavo vachiti kanzuro icharasikirwa nemari yakawanda nekuda kwechibvumirano ichi. Chibvumirano ichi chakasainwa nevaivi vakabata matomu ameya veHarare vaStuart Mutizwa veMDCT, apo meya vaJacob Mafume veCitizens Coalition for Change vainge vakambomiswa basa. VaMafume vaudza Studio 7 kuti vanomira nezvisungo zvekanzuro yavo uye vanotarisira kuti vashandi vekanzuro vachatevedza zvisungo izvi.
Kana tatogara tikaita maresolution ndo panenge patoperera nyaya. Tiri kutarisira kuti macouncil officials achacomplya neresolution yecouncil. Anenge asingadi kucomplya neresolution yecouncil anoenda kundosenza kuhurumende. Isusu takatotaura zvatakataura, inini handisi kunyora tsamba kana kunyora mastatements kuna minista. Ndinoshanda nemaresolution yecouncil. Resolution yecouncil yakatoitiwa yakatobuda, anenge ane problem nazvo anoenda kumatitare emhosva.
Vati kubvira pakasainwa chibvumirano ichi, Georgenics yave kutoda mari inodarika mazana manomwe ezviro zvemadhora kubva kukanzuro yavo, uye havasi kuzobhadhara mari iyi.
Hatina chatinotarisira. Tisu tinomaneja kanzuro. Hakuna chavanotipa, hakuna chavanotifoseredza, hakuna chavanotimanikidzira. Isati mari izvozvizvi kwakudiwa over 700,000 US netwendi dzeizi dzavagara ipapa vatotumira mainvoice kukanzuro. Mainvoice iwawo hatisi kuzomabhadhara, tiri kumatumira kulocal government.
Mutauri weCCC Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti chibvumirano ichi chakasainwa zvisiri pamutemo sezvo chisina kusainwa navaMafume. Vati izvi zvakaburiswa pachena nedare repamusoro svondo rino, iro rakapa mutongo wekuti kumiswa basa kwavaMafume hakusiri pamutemo.
Ndosaka council yakadhara ikatara resolution yekutaura kuti deal iyoyo ngaimbomira. Saka izvozvo zvinoreva kuti deal iroro haripo, and izvozvo zvichanozosimbiswa kumatare kwatakaendesa case. Deal iyoyo haisi kutozoenda mberi kusvikira mutemo watedzerwa.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatapfadzwa Mugwadi vanoti havaoni chakakanganiswa muchibvumirano chekanzuro nekambani yeJohgenics chakaitwa zviri pamutemo, asi chete kuti vaMafume vari kurwadziwa kuti havasi ivo vakasaina.
Vanovanga vari meya weguta reHarare kana kuti vari kuziva zvese hatizivi kuti status yavo yakamira sei pari zvino. Vanga vari kutiwo dei ndanga ndirini ndasaina kana kuti ndirini ndakaapruva kuti marara anga achitapurwa nenzira yakadai kuti kugozonzi bato reCCC raipa mamaso. Zvinofanga kuina exmeya wepamunzura wepemdc wepositeni kuti wakasaina mazviri wayo iwo woti kwanzii zanupf. Zanupf inopinda pati. Zanupf ndo yaakuudza here mameya eguta reHarare anobva kuwepositeni kuti fambai makadai. Kana iriyo imidaro pamusangano wedu wakatekeshera sevatizozvibvuma kuti musangano wedu wakatekeshera nemukati mavo.
Mukuru werimwe sangano rinomira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vatenda makanzuro eHarare nedanho raakatora nezuro vachiti rinoenderana nezvido zvavo. Vati zviri kuitwa navamoyo kupikisana nevagari vemuHarare.
Kutaura kwaminista ngekwemunhu ari kumiririra zvinhu zvinopikisana nezvido zveveruzhinji. Public opinion yemuHarare ndeyekuti projekti yeGeogenics haina kunakira mugari. GeoGenics haisi kuuya kuzobatsira guta kuti ritakure marara, asi GeoGenics iri kuuya kuzogarira kuti itore mari dzeguta.
Vanoona nekufambiswa kwezvirongwa mune rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vaudzawo Studio 7 kuti vagari vanofanira kutora matanho ese avanokwanisa mukuona kuti chibvumirano ichi chamiswa zvachose zvisinei zviri kutaurwa navamoyo
uyezve vanhu ngavaramba vachifambisa mashoko ekusviba kweurongwa uyu uyezve ekusviba ekuchibvumirano ichi nechikonzero chechibvumirano ichocho chichasiya kanzuro yedu yanyura kana kuti isakwanise kusimuka zvakare uyezve tingati vagari tingati vane mikana yakasiyana-siyana inowanika muconstitution vane mukana wekuve vanonyora tsamba yave yeyunito kuparamende uyezve even kuna minista wacho kuramba vachinyora tsamba dzenyuto.
Mukuru wesangano recommunity water alliance vahardlife mudzingwa vatiwo vamafumi nekanzuro yavo havafaniri kuteerera vamoyo uye vanofanira kuenderera mberi nezvisungo zvavo zvane zuro.
Kana pasina tsamba yanyorwa nehurumende yekumusoro kana kuti neparent ministry ichinyorerwa kuguta reHarare, chisingafani kuitwa neguta kutora tsamba yanyorerwa vatori venhau voita tsamba yavo ivo havasi vatori venhau. Kana minista asina kunyorera kusito Harare, ngavaenderere mberi nechibvumirano chavaka nezvisungo zvavo zvavakaita muspecial council yavakaita nezuro.
Pasi pechibvumirano chepomona, kanzuro yeHarare ichabhadhara kambani yejegenics zviuru mamiriyoni mazana matatu nemakumi mana nemana mukati nemakore makumi matatu anotevera, uye kambani iyi ichange ichigaya magetsi nekupatsanura marara pamwe nekugadzira nzvimbo yekutandarira nemabhizimisi kunzvimbo yekanzuro yepomona. Chibvumirano ichi chiri kupikiswawo kumatare edzimosva nemumiriri weHarare North muNational Assembly vaRust Makam veTriple C. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.